Vashtaura nevatorove nao muHarare nhasi sachigaro wesangano iri vaChristopher Mutsvangwa vati vamoyo vanofarira kudzingwa basa vachiti kushoropodza kwavari kuita chirongwa checommand agriculture kunoburitsa pachena kuti munhu asingade kuti Zimbabwe ibudirire. Vamutsvangwa vashora vamoyo vachiti kushoropodza chirongwa checommand agriculture kuri kuitwa navamoyo kuzvidza mumwe wavatevedzeri vemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kutungamirira komiti yedare remakurukota iri kutungamirira chirongwa ichi. Vamutsvangwa vati zviri kuitwa navamoyo izvi kuzvidza hurumende pamwe nevakarwira kuti muZimbabwe muve nerusununguko.
Jonathan Moyo ane umbimbindoga waari kuregererwa achiita zvaanoda mugovernment. Government yakarwirwa nevanhu vakaita chimurenga vakafa vanhu vachinyatsorongekana kuti kuve nepati ine mitemo inokudza vakuru isina godo nekugona kwevamwanhu zvekare inoda kuti vanhu vapunduke. Zvino tiri kuona Jonathan ari kurwisa zvese izvozvo zvakamirirwa nehurumende iyoyo. Ari maminista vari kugona basa kuti vaite maunze investment anovatukidzira, mavice president vaita commanda agriculture kuti ifambe, ana first lady vari kunzi vaita commanda agriculture kuti ifambe, Jonathan anotukidzira. Chese chinongoda kuti nyika ino ibudirire Jonathan haachidi, asi ari kuregererwa ari mucabinet. Anorambira ari cabinet imomo kana asingade zviri kuitwa negovernment yacho iyoyo. Anotukirira ami yedu yakarwira, takaivaka chitunha nechitunha, mutumbi nemutumbi, ziso rimaziso achitushurwa nevarungu, vanhu vachinaiwa nenapalm kuti tisunungure nyika. Ami iyoyo inokosha kune vanhu vemuZimbabwe. Jonathan anongotukirira majeneral vacho. Iye akaenda kuhondo, anoti ndakaenda abvuma, asi akatiza hanzi akanga ndiri muhondo for 24 hours, kungoendiwo kunoti hanzi yatsika yanwa, asi akutukirira vanhu vakarwa hondo. Uko ari kutukirira vanhu vasina kuenda kuhondo sanachinamasa. Iye ambori papi kuhonda hako, kune vakasara kumusha kwacho hako, chake huspy, he's just a spy. Asi ndozvo ari kuregererwa achiita, zviri kutirwadza izvo.
Vamutsvangwa vati vamoyo havachakodzere kuti varambe vari muhurumende, vakakurudzira kuti vamugabe vatore matanho nekukasika.
Haachina kodzero yekuramba aripo, angadai akatozvibvisa wega, because zvese zviri kuitwa naamugabe haazvidi. Vakati vanoda komandi iye anoti haidi. Vakati ndapoenda vice president akamutuma pabasa kuti aende kunoita investment kuSouth Africa, Jonathan anoorganiza mafarm inversions kuti zvisabudirire. Chinamasa akafambira kune imwe nyika kunoita matalks ekuti economy ifambe, Jonathan anosoropodza. Ami ikarimira vanhu, ichiorganiza vanhu kuti varimirwe kucommand agriculture, Jonathan anoti command agriculture. Saka munhu akadaro chaari kugara mukabinet ari kugarire chii, ngaabude.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamugabe vaGeorge Jaramba pamwe naivo vamoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi vamoyo vakaudza bepanhau reZimbabwe Independent kuti zvichitevera kuunzwa kwepfungwa dzekuita chirongwa ichi, mukomiti yepamusoro mubato rezanu PF yepolitbureau nemudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe, vamunangagwa vakabva vatora chirongwa ichi kuchiita chavo uye vachiita zveuori nevari muchiuto, vachisiya bazi rezvekurima rinotungamirirwa navaJoseph Made. Mashoko aya akazogumbura mukuru wemauto vaConstantine Chiwenga, vakatsanangura vamoyo semuvengi wehurumende. Mashoko akaburitswa mubepanhau reHerald mushure mekunge vamoyo vadoma vakuru vemasoja sevamwe vari kuita zveuori navamunangagwa panyaya yekugoverwa kwezvekushandisa kana kuti mainputs pasi pechirongwa checommand agriculture. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati vamugabe vari kutadza kutora matanho panyaya yavamoyo sezvo pane kusawirirana kurimo muzanu PF panyaya yekuti achatora matomho kubva kwavari ndiani.
Vamugabe havasi mutungamiriri anoudzwa zvokuita nevanhu vakaita semaoveterans vachingozviita ipapo. Mucharangarira kuti maoveterans vari kutaura ndivana Matema Danda vakadzingwa muzanu PF. Kuti vamugabe vati vanhu vavakadzinga voteerera ivavo, handifungi kuti vangada kuita izvozvo vamugabe. Nyaya iripo ndeyekuti zviri kuitwa navaJonathan Moyo uyewo zviri kuitwa nemaoveterans zviri kungobudisa pachena kurwisana kuri kuitika muzanu PF, kuri kurwisana kwakanangana nokuti ndiyani uchatsiva vamugabe kuri kuti vamugabe vazobva pachinzvimbo choutungamiriri wenyika. Saka nyaya iyoyo vamugabe vanoiwisisa and vamugabe havangadi kuti chimwe chipoka vochikwidziridza kudarika chimwe. Vamugabe zvavangatongoita vanomboona kuti chii chazoitika ivo vozouya varivo muyananisi. Ndo kushanda kwavo.
Kunyange hazvo vamoyo navachiwenga vakabuda pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muhurumende panyaya yekufambiswa kwechirongwa checommand agriculture, vamunangagwa havana chavati vataura nezvenyaya iyi. Asi vamugabe vakaudza vatsigiri vavo kumusangano wakaitwa kumasvingo nechishanu chapfuura kuti chirongwa checommand agriculture chiri kufamba zvakanaka chose, vachiti gurukota rezvekurima vaJoseph Made ndivo vari pamberi mukuona kuti zvose zvinodiwa pachirongwa ichi zvaitwa. Vakatorawo mukana uyu kukurudzira kuti vanhu vabatane mubato ravo umo mave kuitwa bvonda waponda matambiro ezvidhakwa nepamusana penyaya yekuti achatora matomu kubva kuna ivo vamugabe ndiani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.